Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri chikunguru 2019 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa MDC vaNelson Chamisa vanonzwa kutambura kuri kuita veruzhinji apo vashanyira misha inogara veruzhinji muHarare. Hurumende inoti ichatorera maresinesi makambani ezvemafuta kana akaramba achityora mitemo yenyika zviri kupa kuti mafuta ashayikwe mumagaraji. Vanhu vakawanda vokurudzira Zimbabwe Anti-Corruption Commission kuti iferefete uori wakaburitswa mugwaro raAuditor General. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato Movement for Democratic Change vaNelson Chamisa vanzwa kutambura kuri kuita veruzhinji apo vashanyira misha inogara veruzhinji muHarare. Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
Vagari vemunzvimbo dzakasiyana siyana muHarare vaudza vaChamisa kuti vari kunyanyonetsekana nekukwira kwemitengo yezvinhu, kushayikwa kwemari, kushayikwa kwemabasa, kushayikwa kwemafuta edzimotikari, kunetsa kuri kuita magetsi, dambudziko remvura pamwe nekushaya zvekudya. Mumwe wevanhu ava amai Grace Mutua, avo vane makore makumi mashanu nemasere ekuberekwa uye vachigara kuHighfield vati vari kunhonga svosve nemuromo.
Zvokuchema chekuti tidye hatina, chekuma hatina, magetsi akadzimwa nafo tozawana futi kumatongo. Saka zvokurarama here? Pana chiri kudzika kana chimwe chete zvikungokwira. Bare sipo rakanzi $14 tinoiwana kuti.
Mumwe mugari wekuGlenora amai Stella Murwira vatiwo vari kushuvirawo kuti mitengo yezvinhu idzike. Amai Murwira vati pari zvino vari kudya kamwe chete pazuva nekuda kwekushaya.
Tazwa nemahuchu tatadzokera zvekumahuchu. Zvino maprizes ngadzi chingwa zvichatengeka tichatombozivi kana chinonzi chii. $14 chingwa ngachidzokere pakare, hupfu ngaudzokere pakare, iyo tirikungodya kamwe chete pazuva.
Mumwe mugari wekuGlenora C vaDouglas Chakupara vati dai mafuta edzimotikari adzika mitengo vachiti ndiwo ari kukonzera kuti zvimwe zvese zvikwire.
Zvinhu zvakaita sefio inokontrola zvinhu zvese, defio yanga yadzikawo, fio yakakwanisa kudzikawo, inokontrolawo zvinhu zvese. Ezvino zvitarisa tikunzwonzi mapurezi akadzika but wakapinda mushopumu asi tanda kuona chinhu chimwe chete chakadzika. Izvi tikutoona mapurezi ari kureza apo tikubva tatadza kunzwisisa kuti chii chikutora nzvimbo tatambudzika.
VaChamisa vati mitengo yezvinhu iri kukwira, izvo zviri kusiya veruzhinji vasina chekubata. Vati veruzhinji vari kutambura zvakanyanya.
Kwemunana OK matinopinda munana choppies matinopinda mumashopu evanhu vazhinji mitengo haisi kudzikira, iri kutoramba ichiratidza kujamuka kushamuka. Unoona kana mitengo yaratidza chibwa mupengo, zviri kuonekwa nemunhu wese. Upenyu hwakaoma, hakuna mari, hakuna mabasa, hakuna magetsi, hakuna mafuta, hakuna peturo, hakuna zvose. Kana rudo chairo rwunotonetsa kuti vanhu vapanani, nokuti rudo rwunopomeranwa, vanhu vane rugare. Kana rusipo, zvinora dzavunyika yakamira zvakai saka ndaona kushupika kuri kuita vazhinji
vachamisa vati vacharamba vachikurudzira hurukuro navamunangagwa senzira yekuedza kugadzirisa matambudziko akatarisana nevanhu
ndekuti tichazama kuramba tichingationanei tiwirirane tigadzire dambudziko revanhu vemuZimbabwe ivo zvavanofunga kuti vanogona kupedza dambudziko iri zvanza zvinogezana ino izvinomupimbira igumbo rimwe chete zvavo zvokuda kumhanya vachitiza hakuna kwavanoenda mari haigoni kuti ikachinjwa voisa bond kana kuti voti taisa zimudhola dambudziko rapera tifanira kugadzirisa nyaya dzematongerwo enyika togadzirisa nyaya dzembambo nehwaro hwenyika hwoupfumi hwenyika kuti chikodzonge upfumi hwenyika munhu wese agute munhu awane mabasa nyika itaigadzira haipedzi mwedzi vanhu vanenge vakutapirirwa vamwe vanenge vakurohwa nemunhiko womufaro nyika yanaka
asi imwe nhango yevechidiki mubato rezanupf vachafadzwa mugwadi vati zvaitwa navachamisa hazviunzi pundutso
izvozvo zvavaita zvekutenderera maguta ari muHarare nzvimbo dziri muHarare vachiona kutambura kuri kuita vevanhu hazvina pundutso yazvinounza kuvanhu vari kutambura ava nokuda kwokuti zvikonzero zviri kusaka kuti vana vemuZimbabwe vana vari muno muHarare vana vari muZimbabwe yose vasangana nematambudziko zvinozikanwa kuti nyika ino yakapiwa zvirango zveupfumi zvakakumbirwa nebato rinopikisa rinovara vanotungamira ivo vachinonson chamisa rinova riri kunzi iro nemakurukota esadhaki nemakurukota eau nevamwe vatungamiriri venyika dzakasiyana siyana vakatipoteredza kuti aiwa chibatsira naiwo nehurumende kuti zvirango zveupfumi izvi zvibviswe tiri munew dispensation nyika ienderere mberi ivo havadi vanoti zvirango zveupfumi zvirambe zviripo asi votenderera vachiona kutambura kuri kuita kwevanhu
dzimwe dzenzvimbo dzashanyirwa navachamisa dzinosanganisira musha webudiriro Highfields pamwe neGlenora ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.
Hurumende inoti ichatorera mare zinesi makambani ezvemafuta ekufambisa dzimotokari kana karamba achiita zvisina tsarukano zvainoti zviri kukonzera kushayikwa kwemafuta edzimotokari mumagaraji. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Dare remakurukota ehurumende rabvumirana nhasi kuti vane makambani emafuta vari kuita zveuori vachiendesa mafuta pamusika mutema vachatorerwa marezinesi. Gurukota rezvemhando dzemoto vafortune chasi vaudza vatori venhau mushure memusangano wemakurukota uyu kuti hurumende haisi kufara nezviri kuitwa nemakambani aya izvo zvavati zviri kupa kuti veruzhinji vashaye mafuta edzimotokari kunyange hazvo hurumende ichinge yaita zvose zvinodikanwa kuti munyika muve nemafuta anokwanira veruzhinji.
Tichida kuti munhu wese awano pakati 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 panokuti hama dzedu neshamwari ndivovowana mafuta ko vamwe vasina vanhu vari kumusorosoro kana vanhu vane mari toti havachakwanisa kunge vachitsvaga dhiziri kana peturo bodo so tichatora matanho anokwanisa kunge ari ekutorera munhu rezinesi ndo simba redu sehurumende nokuti rezinesi yekuti utenge mafuta wapinze muno watengese rinobva kwatiri saka nausiri kuita zvatakabvumirana tichadhonza rezinesi redu musara wakagara pasi.
Vachasi vakurudzirwa veruzhinji kuti vabhadhare zvikwereti zvavo kukambani yemagetsi yeZimbabwe Electricity Supply Authority kana kuti ZESA kuitira kuti hurumende igokwanisa kutengera nyika magetsi anoikwanira. Mashoko avachasi aya anouya panguva iyo veruzhinji vari kugara vari murima kuburikidza nekushayikwa kwemagetsi anokwanira nyika.
ZESA ine mari dziri muvanhu mumakambani dzimwe dzanga dziri muhurumende. Hurumende yakabhadhara 20 million iri kutipa imwe 20 million chikwereti chichihombe 1.2 billion zvinoreva izvo kuti hatikuda kuti ZESA aite basa nokuti kana ine chikwereti chada haikwanisi kutenga matransfoma haikwanisi kutenga zvinhu zvakawanda waya dziya dziya maporo nezvimwe zvakadaro saka hakuna magetsi ende haikwanisi kunge ichibhadhara vashandi vashandi vanenge vachinyunyuta saka zviri kwatiri tese ungave uri muzvinaimba muzvina bhizimusi government ministry kwangu kuministry svondo rakapera takaisa mita ese maministries ese tuda kuisa mamita nokuti hatingambopfachura magetsi kunge mweya watirikufema tinoda kuti tigadzire ikoko tiri kutarisirwa zvakare kuti tingazoisa solar ma building akasiyana siyana kunyanya zvipatara.
Vashitaura pamusangano uyu gurukota rezvekudyidzana pamwe nekutengeserana nedzimwe nyika vasibusiso moyo avo vanga vakamirira gurukota rezvemari vamutule Ncube vati huremu hwemari huri kusiyana siyana mumabhanga sezvo huremu uhu huchionekwa nekushanda kunenge kuchiita bhanga rimwe nerimwe.
Kune inonzi interbank market zvinoreva kuti musika unotengesewa mari yedu nekunze. Saka zvinoitika ndezvekuti bhengi rimwe nerimwe rina willing buyer, willing sellers anonge achipa marates akasiyana siyana. Iwayo ndo anotoona reserve bank osanganisa.
Zvichakadai gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amaimonekwa mutsvangwa vati musangano wemakurukota ehurumende wabvumiranawo kuti mitemo mizhinji inanganiswe nebumbiro remitemo yenyika. Masangano anoshanda akazvimirira anogara achinyunyuta kuti mitemo mizhinji haina kunanganiswa nebumbiro remitemo yenyika.
Zvakawandawo zvimwe zvataurwa zvokugadzirisa zvimwe zvakanangana nekuita align zvatinoita zvese with the new constitution yedu yatakaya endorse in 2013. Saka izvozvo ndo zvimwe zvataita zvaonekwa kuoffice kwato negeneral kudepate panoda kugadziriswa zvichienderana kuti zvienderane nemutemo wedu bumbiro renyika yedu.
Amai mutsvangwa vatiwo musangano wanhasi wabvumiranawo zvakare kuti dzimba dzinogara vashanyi vanenge vauya munyika dzivandudzwe.
Tangachiona kuti malodges edu mamwe anga adzikira mastandards haucha vachishaya mari yekuti vagadzise zvakanaka vachionekwawo kunzi governance vanga vachinhingi governance yanga ichitiko yange isingatsomera zvakanaka. Saka pakudiwa kunzi patsvagwe joint venture yekuti tigadzirise mari Krishna Park edu.
Amai mutsvangwa vati hurumende icharamba ichiita zvose zvinodikanwa kuitira kuti veruzhinji vawane kugara kwakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Vanhu vakawanda vanoti boka reZimbabwe Anti-Corruption Commission rinofanira kuita ongororo pane zvakabuda mugwaro raAuditor General vachiti kana izvi zvikasaitwa kurwisa uori mapazi ehurumende kuchanetsa. Taura Shava anotipanyaya inotevera.
Vachipa maonero avo pane zvakabuda mugwaro raAuditor General regore ra2018, vanhu vakasiyana-siyana vataura neStudio 7 vanoti zvakakosha kuti Zimbabwe Anti-Corruption Commission iongorore nyaya dzose dzinonongedza kuti pane uori hunogona kuve hwakaitwa mungave mumakanzuru kana mumapazi ehurumende pamwe nemakambani ehurumende. Vakanangana nemakanzuro akasiyana-siyana emunyika. Auditor General amai Mildred Chiri vakati makanzuro mazhinji haasi kubudisa nenguva yakafanira magwaro anoratidza mashandisirwo emari. Gwaro iri rinoratidzawo kuti pane kusabatwa kwemari zvakanaka kwakaitika mune mamwe makanzuru kusanganisira eBulawayo, Gweru neHarare. Sachigaro wekomiti yekanzuru inoona nezvekushandiswa kwemari muguta reBulawayo vaSilas Chigora vaudza Studio 7 kuti vanogutsikana nezvakabuda mugwaro raAuditor General vachiti kanzuru yavo ichaferefeta nyaya yekuti pane mumwe mushandi akazvipa chikwereti zvisiri pamutemo.
Sezvamakaona Bulawayo yakataridza kuti vanhu tiri vanhu vanochengetedza mutemo, tinoita zvinhu zvedu zvakawanda tichitevedzera mutemo. Panongova nenyaya imwe chete, issue yakaita kuti one of our employees yakatora loan ikasange yaauthorizewa naTown Clerk. Inyaya iyoyo yakakanganisiwa yatinoziva yatinobvuma kuti hai yakakanganisiwa, asi dzimwe dzose dzakabuda zvakanaka. Saka tichienda mberi zvino zvatakurudzira department kuti haiwa majournals ese kana mari ichishandiswa ngainge yaauthorizewa. Saka tiri kuinvestigatawo kuti zvakafamba sei.
Gwaro raAuditor General rakabudisa kuti muguta reGweru pane kusawirirana pamari yemitero yakabhadharwa nevagari nemari iri kubhanga rekanzuru iyi, uyewo kuti pane vashandi vanonzi vange vasina kutora mazuva ezururu kwemakore akawanda. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kukanzuro yeGweru kuti ichaita sei negwaro raamai Chiri. Asi mukuru weGweru Residence Forum vaCharles Mazorodze vaudza Studio 7 kuti kusaitwa kwemagwaro emashandisirwo emari nenguva yakafanira uye kusabatwa kwemari zvakanaka kunokanganisa zvikuru kuti makanzuro aite mabasa anotarisirwa kuita nemazvo. Vati Zimbabwe Anti-Corruption Commission inofanirwa kuongorora zvizere gwaro raAuditor General kuitira kuti vakapara mhosva vabatwe nemutemo.
Taona kuti chero hurumende yaona mareports akashata sewayo kuti kune vanhu vari kuabusa public office, kune vanhu vasiri kuita basa ravo nemazvo, hapana zvaragona kunge vachiitiwa. Saka tinoda kuti at least vanhu ivavo Zimbabwe Corruption Commission inge ichiva investigator uye vakaita huri kana vakaba mari dzemacitizens eZimbabwe zvichikonzeresa kusezilivhari ishate vange vachigona kubatwa nemhosva vachiinvestigatiwa.
Amai chiri vanoti vakaendesa gwaro ravo kuZAC. Asi Studio 7 haina kukwanisa kubata sachigaro weZAC amai Lois Matanda Moyo kuti tinzwe kuti vachafambisa sei nyaya yakaiswa mumaoko ekomisheni yavo. Vaproctor Nyemba vesangano reAssociation of Certified Forensic Practitioners vabvuma kuti munguva yapfuura hapana chinobatika chaitwa kana paburiswa ongororo dzinoratidza uhori mumapazi ehurumende, asi vati vane chokwadi chekuti ZAC ichaita basa rayo sezvainotarisirwa.
The Anti-Corruption Commission ngaive ine vanhu vari ready to investigate deeper vaone kuti nhubu idzi dzabatwa pasave nemazera kana kuti vakakura zvakadii kana kuti vakaitei kana une mhosva yadaidzirwa.
Vanyemba vati zvakakoshawo kuti makanzuru, mapazi ehurumende pamwe nemakambani ehurumende aite zvirongwa zvinobatsira kudzivirira uhori.
Makambani eZimbabwe ngave ISO certified munhau dzavo dzecorruption, that is 37,100, ngave vari ISO certified at board level to make sure that kuti zviratidze kuti tiripa serious, tine shungu dzekurwisana neuhori.
Gore rega rega, ofisi ya Auditor General inobudisa gwaro rinoratidza mashandisirwo emari nemapazi ehurumende, makambani ehurumende pamwe nemakanzuro emunyika. Magwaro aya anogara achiburisa nyaya dzeuori dzinoitika asi pasina matanho anotorwa nehurumende. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto emuRussia azivisa kuti vanhu gumi nevashanu vanga vari mune imwe ngarava vakafa nezuro zvichitevera moto wakabvira mungarava iyi. Izvi zvinonziwo vanhu vaive mungarava iyi vakafa nekukachidzwa nehutsi. Chiitiko ichi chiri kuferefetwa. Mapurisa emuSri Lanka asunga mukuru wemapurisa pamwe nevaimbova gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika zvichitevera kurudziro kubva kuvachuchisi yekuti varume ava vamiswe pamberi pematare edzimhosva vachipomerwa mhosva dzine chekuita nekubhombwa kwakaitwa pazoro reEaster, izvo zvakasiya vanhu manzana maviri nemakumi mashanu vashaya. Kunyange hazvo dhora rekuAmerica rakamboti dererei uremu zvichienzaniswa nemari yemunyika yemaRTGS dollars, zvinhu zvichiri kuramba zvichidhura zvakanyanya. Ko, chii chiri kupa kuti zvidai? Muzvina bhizimisi vaGilbert Mponda, avo vakambokwikwidza musarudzo vakamirira bato reZANU-PF kuWarren Park, vanoti zvichatora mavhiki mashoma kuti zvinhu zvigadzikane.
Zviri kuitika nezvekuti kazhinji mutengo ukanga wakwira munhu anonge akuomera kuti adzikisa anenge akuona kunge aruza mari iviriri mari yaanga asaita, anenge atopulana atoona mari yapinda muhomwe yatova yake. Nekudaro kuti adzikise zvekukasika hazviite, anenge achida kutombotiona nguva kuti aite yatinoti faith yekuti anyatsoona kuti okay zvinhu zvanyatsodzika mazvesho here, US dollar zvesho ari adzika here kubva ku12 kurara aenda kuuya pa7 kana pa8. Saka zvinhu zvekuti zvinotora nguva, vanoti yakareba zvavo hazvipanotora more than 6 weeks vanhu vai maprize at least astabilizer vochachidiwa ka for now dai maprize ambostabilizer varegera kukwira even kana ambomira kukwira.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paNelson Mandela Metropolitan University muzvinafundo Gift Mugano vanoti danho rekudzora dhora remunyika havaoni richigadzirisa dambudziko rezveupfumi muZimbabwe.
Hapana chivimbo chachine vanhu munyika nekuti pakaunzwa new currency yakangofana nemba yakavakwa pafoundation isina kusimba.
Ko, chii chaizvo chakapa kuti dhora rekuAmerica rimboshaya simba mazuva apera zvikuru pamusika wemukoto? Muzvinafundo mugano vanoti nyaya yeRBZ yekutora zvikwereti zvemakambani ndeimwe yakaita kuti dora remuAmerica rishaye simba.
Reserve Bank vakasuma debt ye $1.2 billion. Yanga iri zvikwereti zvemaprivate companies zvavanga wana hazvo petanga tine rate 1:1. Vechida kutra kuti vatore mari iri mumarket kuti demand ye foreign currency idzikire ndosaka rate yakudonha kublack market. Vatora rate ye 1:1 vachaibhadhara mari iyo ine rate ye 1:8 or 1:9 inonga iri pamarket. Kutora chikwereti cheprivate sector chemacompanies ane mashareholders chotorwa nehurumende chochinzi isusu vana mugano tiri tichachibhadhara takubhadhara mataxes. Iwrong move inotipa kufara kushoma short term nekuti tiri kuona rate ichidonha, asi pamberi apa pavachitanga kubhadhara chikwereti ichocho tichaona marate avatanga kukwira nekuti vanenge vakumupa mari iri mumarket vachibhadhara chikwereti.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vanoti vanhu vari kuda kutanga vanzwisisa kuti zviri kufamba sei.
Nyaya yeuremu hwedhora rekuAmerica ndinangoti pane inonzi black market ndinangoti iri kuderera dzinova idzo dziri shuwa. Asi zvinowanzoitika kana pachinge paitwawo ndinangoti kutaura kana kuti maannouncement anoitwa nehurumende kana kuti nebhanga guru remunomu, vanhu vanopinda ndingangoti munguva yekuti vanenge vakamirira kureva kuti avo vanenge vachitengesa madhora ekuAmerica pamusika mutemawo vanomboramba vakamabata vasavati vanyatsonzwisisa kuti zviri kuenda nekupi.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr Prosper Chitambara vanotipawo maonero avo. Vachitambara vanotiwo danho rakatorwa nehurumende ichiti iri kuda kurerutsira vashandi ichiunza dhora remunyika reRTGS harisi kubatsira vashandi pari zvino.
Kumushandi pane dambudziko rakakurisisa miye vashandi haina kukwira matikati manominal wages angoramba ari zvaangari across the economy macivil servants even more in private sector.
Zvichakadaro nhasi chimwe chizvarwa chenyika vaGodfrey Mpanga vaendesa gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutoli Ncube neReserve Bank of Zimbabwe kumatare vachivapomera mhosva yekudzika zvisiri pamutemo Statutory Instrument 142 iyo yakarambidza kutenga nekutengeserana nemari dzekune dzimwe nyika dzakaita semarands, mapula kana madhora ekuAmerica. Zvose izvi zvinonzi nenyanzvi munyaya dzezveupfumi zvinounza kusagadzikana munyika zvinopa kuti nyaya yekuda kukwezva vemabhizimisi vekunze inetse. Varimi vechipage vakawanda varikurudzira Grain Marketing Board kana kuti GMB kuti vabhadhare nechimbi-chimbi kuitira kuti vamwe vasazoguma vatengesera chibage kune vamwe vanhu kana kutengesa kuZambia uko vari kupiwa mari dzavo nechimbi-chimbi dzakawanda. GMB inonzi iri kutenga nemari inosvika chiuru chemazana mana chemaRTGS patani ukuwo vanhuwo zvavo vachitenga nemari inosvika zviuru zviviri nemazana matanhatu zvemaRTGS patani imwe chete. Dunhu rose reSADC rakatarisana nedambudziko rekushomeka kwechibage zvekuti pari kutarisirwa kuti Zimbabwe ingatonotenga chibage kubva kuMexico, Brazil kana kuAmerica. Kushomeka kwechibage uku ndiko kwakapa kuti hurumende imanikidze varimi kuti vatengesere chibage GMB chete. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Hurumende yakazivisa kuburikidza negwaro reSI 145 of 2019 kuti varimi vanofanirwa kutengesera chibage chavo kuGMB chete uye ikati munhu afanirwe kutakura masaga anodarika mashanu kamwe chete kubva mune rimwe dunhu achienda kune rimwe dunhu. Asi mumwe murimi wekumhangura nzvimbo inoita chibage chakawanda vaPesi Chambara vanoti hurumende yakatora danho rakanaka sezvo vamwe varimi vaiendesa chibage kunze kwenyika kwakaita sekuZambia asi vanhu vachifa nenzara munyika.
Matini zvakanaka kuzi aya ndianozvitira nyika naiti nyika tinoreva kuti vanhu vose vari munyika, saka vanhu vose vari munyika kune vamwe vasina kurima, kune vamwe vakarima, kune vamwe vakava vane njara kwakati. Saka zvibage zvikaenda muzvimbi zvokwanisa kufidha vanhu vese ivavo, zvikaenda kumaprivate buyers zvogona kutengeswa kuzi vamwe vanogona kutsvaga foreign currency nazvo zvichitengesa kunze. Havasitombofidha nyika.
Mumwe murimi akafarira danho rehurumende ndiva Matthew Tagarika, ava vanoti dambudziko EJMB iyo inononoka kupa varimi mari dzavo nenguva. Vatagarika vanoti mari inofanirwa kutora mazuva maviri kana matatu kubva pazuva rinenge raisa murimi chibage kuGMB.
Urungu wangu wakanaka chaizvo zvokuti tinotengesa chibage kuGMB, asi mabhadhare ene GMB inifanira kunge ndakarima last year ikandinyudza inini, ndakaendesa almost 13 tons muGMB musi wa 9 June, ndakaziona mari iyoyo musi wa 19 December isina basa isashani, asi kuda kuti inobhadhara kana pa 2-3 days aiso much better pana zvinhu zvaendesa chibage. Inini ndakatonyura inini pandakaendesa chibage last year.
Asi vatagarika vanoti havawirana nedanho rekuti munhu asatakure chibage chinodarika masaga mashanu kuenda nacho kune rimwe dunhu, vachiti mutemo wakadai unodzvanyirira varimi sezvo dzimwe nzvimbo dzakaita seMasvingo dzisingakohwe zvakanyanya. Vanoti chibage chisingabude munyika hapana chinenge chakaipa.
Ndakutaurawo mutemo wekudzvanyirira iwowo, asi tiri marights edu inini. Ndogona kuti kumasvingo munoziva mvura inonetsa kurima kunetsa mvura kumasvingo, kumunhu kumasvingo anozorima kuno otakura chibage chake umuti atakura 5 bags kuine nzara, aio ngatakura chibage chake aende nacho chese kudini kwaari kune nzara.
Asi mumwe murimi vachafadzwa gore vanoti zviri kuita hurumende mucherechedzo wekuti varimi vakapiwa minda havasi kurima sezvinotarisirwa. Vagore vanoti nekuda kwekushanduka kuri kuita nguva yekunaya mvura, varimi vanofanirwa kuita zvemadiridziro kuti vakohwe pakuru.
Madiridziro ndio anofanira nguva yako anenge aripo madiridziro.
Nekuda kwechibage chishoma munyika, mutengo wehupfu wakakwira muzvitoro. 10 kirogiramu yehupfu yave kuita madhora makumi maviri kubva pamadhora gumi nemadhora matatu. Zvinonzi vanotenga chibage vakazvimirira vanoenda kunochitengesa kuzvizvarwa zvekuZambia kuChirundu. Mutauriri weGMB vaJoseph Katete vanoti bazi ravo rakatopiwa mari yavasina kuda kutaura uwandu hwayo yekutenga chibage kuvarimi, uye varimi vachapiwa mari dzavo mukati memavhiki maviri. Gore chibage munyika riri kutarisirwa kuderera nezvikamu makumi mashanu nemana kubva muzana, uye United Nations inotarisira kuti vanhu mamiriyoni mashanu vakatarisana nenzara inotyisa. Ndakamira Studio 7 muChinoi, ndine Ata Chiguriwa.
Kwazwai, muri yeZimbabwe, ini ndini Mike Hove. Ndinokoka ekumpinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection, chandinokupakurai nemusi wechipiri wega wega. Nhasi muchirongwa tiri kutarisa zvakaitwa nechikwata chemaWarriors kuAFCON, uye kutarisa remangwana remaWarriors, makwikwi enhabvu yemuAfrica nepasi rose. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Aiwa muri yeZimbabwe, ngatisanganei pachirongwa The Connection na 8 PM. Bye bye.
Haiwa, tinotenda mukoma Big Mike musakanganwe kuteerera chirongwa chavo cheThe Connection kune vechidiki. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanonzwa kutambura kuri kuita vamwe vanhu veruzhinji apo vashanyira misha inogara veruzhinji muHarare. Hurumende inoti ichatorera marezinesi makambani ezvemafuta ekutakura dzimotokari kana akaramba achityora mitemo yenyika zviri kupa kuti mafuta edzimotokari ashayikwe mumagaraji. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani. anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiya mina tungambiri nkomo munaudze isindebele.
Soku isika tisenda baku VOA ndebele.